Mufananidzo 7. Zuva nomwedzi zvinomira panzvimbo imwe chete. Joshua 10 ndima yekutanga kusvika pandima 14. VaAmori vanhu vemunyika yeKenan vakanga vakaipa kwazvo asi vakatanga kutya vaIsraeri. Ipapo madzimambo mashanu avaAmori vakabatana pamwe chete kuti vanorwisa vaIsraeri. Mwari akati kuna Joshua, usavatya, ndavaisa muruoko rwako. Hapana kana mumwe wavo achagona kumira pamberi pako kuti vapikisane newe. Saka Joshua nehondo yake akaenda kunorwa namarudzi aya, uye vose vakatiza pamberi pavaIsraeri. Mwari akakanda pamusoro pavavengi matombo makuru kubva kudenga, uye vazhinji vakaurayiwa. Hondo yakarwiwa zuva rose. Joshua akanyengetera, uye Mwari akaita kuti zuva nomwedzi zvimire panzvimbo imwe chete kusvikira vaIsraeri vakunda vavengi vavo. Hakuna kuzombova nerimwe zuva rakadaro.